Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, October 29th, 2018. And this is Live Talk. I am Kev Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the installation of Nelson Chamisa by his party as president of Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the MTC, which at the weekend installed Nelson Chamisa as president of Zimbabwe.
MTC Vice President Morgan Komichi declared Chamisa duly bestowed as president of Zimbabwe while addressing thousands of people on Saturday who attended the party's 19th anniversary at Gwanzira Stadium in Harare. Komichi said Chamisa was the people's president.
President Emmerson Mnangagwa's ruling ZANU-PF party immediately hit back, describing it as bordering on treason and a kindergarten spectacle. The party said Mnangagwa is the legitimately elected president of Zimbabwe.
Chamisa challenged the outcome of the presidential election, but the Constitutional Court threw out the challenge, citing lack of evidence.
Section 94 of Zimbabwe's constitution stipulates that persons elected president and vice presidents assume office when they take before the Chief Justice or the next most senior judge available the oaths of president and vice president on the ninth day after they are declared to be elected, or in the event of a challenge to the validity of their election within 48 hours after the Constitutional Court has declared them to be winners. Mnangagwa was inaugurated in line with this provision of the Constitution.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Duly bestowed president of Zimbabwe.
Nebato re MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa takaona vachipemberera kusvitsa makore gumi nemapfumbamwe kana kuti 19 kwebato iro rekubva raumbwa, asi musi iwoyo pakaitwa kugadzwa kwavachamisa kunzi ndiwo mutungamiri wevanhu, president of the people. Saka nyaya iyoyo inenge yakasimudzawo minhenga vamwe vari muzano PF kana kuti yebato rezano PF. Takanzwa wa Simon Kayamwe wanewe mutauriri webato rezano PF vachiti kuita kwakadaro kunofanana nekunge munhu achida kupirigura hurumende, anzi zvakada kufanana ne treason uye wakati kukoka moto, kutukokera moto muziso, kana mchita zvinhu zvakadaro. Vamwe wari kutaiwa madzana mbwanana kana kutamba kwepwere zviitwa zvakadaro nekuti hakuna kwazvinoenda kana dai vakagadzwa kuve mutungamiri wenyika vari kana mutungamiri wevanhu havana masimba vanenge vainawo ekufambisa nyika. Asi ndozvatatinzwe nhasi mukukurukura vatiri kuita tinenge tichitarisira kuti imi vateereri nevatariri muchange muchiifona muchipinda muchirongwa. Andiri Gibbs.
Ndinojonga kana miri. Sibonela pana ke uchamisa ngani uthole independence flam liyana. Izama ukuyifa kumlilo. Ilumatile kumba ilumata.
Ayi yakabatira. Yakabatira asi kuti papari pamusoro. Saka vamwe vari kuti zvazvo zvisinganyatsooneka chete flame kuti rioneke kuti moto uri
kuti ungazi kukangele chongwa izama kuti valelite loto valelinye.
Kungoti zvakaitika masikati Gibbs, saka kuine zuva hamuzokwanisa kuona kuti rimi riri kuita here. Dai anga ari mani ridzimwe nguva dai makanyatsoona moto.
Hapa
kuti ini ndiri kuti ndozvakaitika. Asi ndiri kutaura kune vakanga variko vari kuti vakaona moto.
Hapa yavati next.
Havamwo zvino iwe neni pamwe taitadza kuona kutopfeka magrass.
Kujaro kechoka kwarimi. So if you wish to join the show right now, call us directly at this number 001-202-619-2077. I think we've got our first guest tonight, and that is Mr. Pilif Kaule of ZANU-PF. Mr. Kaule, good evening and welcome to the program.
Good evening, and how are you today?
Very fine. How is Zimbabwe?
Zimbabwe is okay.
Are you in Jolocho?
I'm in Jolocho.
Yes, I can hear your radio in the background. Can you turn it down a little bit? So that we won't have some kind of echo. Yes,
that's fine.
Yes.
Let me just turn down a little bit.
Wonderful, wonderful.
Yes.
Yes. So yes. Try that. Yeah, I think now is great. So we see that at the weekend, Mr. Nelson Chamisa was installed by his party as president of Zimbabwe. So what is your reaction to that?
For me, that is what we call madness. At its highest order. I'm sorry to say that. Because some of these things, you know, that now that he has been sworn in or inaugurated by his party, so what? Then can he go ahead and form his own government? What does that mean? That is confusion. And at this moment in time, we don't need such things. That thing can end up confusing the people of Zimbabwe. Some of the people now will now fail to tell which is which and what is what. And really, what hell of a confusion is this? We don't deserve this as a nation. Until and unless it's only... But anyway, we lack leaders like Nkomo. Joshua Nkomo, the late Joshua Nkomo. All I can see is people who are power hungry all over the show. You know, and what does that mean? This won't help us as a nation. It won't get us anywhere. But it will help ruin and destroy our country. This is exactly what these people are pushing for. It's embarrassing, really, to learn that some people can stoop so low and do things in the way we call amadzwane. What is the hell of a thing is this? It's a shame.
Sicela ukuthi ukufaka ngesindebele just 1 minute. Akufaka ngesindebele kaDokotela lokho baba Gaul.
Uyazi ukuthi ngiyadana kakhulu ukuthi njengesizwe abantu abanjabo uthamisa amadaka afundileyo athole senza ephambanisa abantu ilizwe lilili kangaka ngesikhathi sokuthi mele sibambaneni baphambanisa abantu bethi bayagcotshwa. So nice gcotshiwe, so what? Sesiyenzani kafumbe phela ukumende wakhe sibone ukuthi uza kuya ngaphi ngento yakhona. Into engekho emthethweni leyo gidi kuphambanisa abantu, but kathesi sidinga ukuthula, sidinga ukuthi silisane le mpi ekhona le eyumkhonomi welizwe, sibambeni njengabantwana beZimbabwe. Hayi khona ukuphambanisa abantu abatshona bephambanisa abantu kungani ngabantu abadakiweyo abayenza into ezinjengazenezi. Sorry ukuthi ngitsho njalo gidi, kodwa kuyaswelakala ubukhokheli gidi obuyibo ujonge ukuthi bulungise ilizwe obunjengabonkomo ababengakhethi ukuthi bakhokheli. Unkomo wabelizwe lelo babengaleli ukuthi bona bakhokheli, kodwa balela ukuthi abantu bakhululeke bahlale kahle inhlalakahle yedingakalayo. isinkwa lokudla kube sethebulini abantu baphile kulelizwe tholakala imisebenzi yikho ukuthi umntaka nabantu osebusethouse akudingi bani lokho kodwa kudinga ukuthi ilizwe leli lilungiswe ilizwe leli lihlanganise abantu bahlanganise amakhanda ndawonye balungise ilizwe leli njengoba lilimi kube kangaka ilizwe leli lalimali isikhathi eside abantu balilimaza isikhathi eside ilizwe leli selidinga ukuthi akesi kwakhiwe abantu bendawonye hayi kona kusenziwa amadlani imbuthano yomdlalo ukuthi namhla uyagcotha uba ngupresident landani uphambanisa abantu abantu bebedivided akusincedisi njengesizwe lokho
hayi siyakuzwa kakhulu ke sicela ubambe khonapho sponti abantu bathini kumbe ujonge ufuna ukukubuza umbuzo wodwa akumbuze ba
yeah Mr. Gaule people say Zimbabwe is a democracy and if this happens and people attack that democracy, what do you say?
Yes, Zimbabwe is a democracy, but you know what? We have a constitution. We are guided by the constitution of our country. That is the supreme law of the land. And we stand guided by that supreme law of the land. And this is out of the constitution of our country. This hell of a thing is out of the constitution of our country. Period.
Mm. So lizonde kunye kumangalisa lapha gawule kunzima lokho
obubi kakhulu tips lokho kwenzakalayo ngoba mina kethi kunjani ya i-confusion kudala abantu laphambene kama sakwazi ukuthi vele uyikwenziwani kuyini kasi konoko abanye abangaziyo ngoba ukuthi abangaziyo bamele bafundise bazi ukuthi into zimise njani bona ubukhokheli bamele bafundise abantu ngokukhambisa izinto ngokuqonda kodwa ngabe sinqakunje ogogo wasemagrajuate kuthi opresident zemebabili la kumbe sokulabo hulumende ababili elizweni lethu kanti vele kusetshenzwa njani kumbe kudonsa zithilile zinjalo
hayi siyakuzwa kakhulu bamba khonapho
and Mr. Gaule can we say Chamisa was sworn in because I think if the swearing in ceremony did not involve the taking of the oath and a judge or someone to install him as president, can we say he was installed as president here?
Come again?
I'm saying the official event where a president is being installed or sworn in, there is a judge, there is the reading of the Bible, the taking of the oath. This, I don't think all this happened on this occasion. So can we say he was sworn in as president?
But all that does, I don't know, that amount to confusion. And because as we speak right now, the message is going out to the whole nation. That information that is going out there, it will end up confusing the people, and people will end up confused totally. And this is going to create problems for our nation. Despite the fact that the judge was not there or whatever, or it was just, I don't know what kind of a hell of a thing it was, really. But I'm a bit worried that this is going to create a confusion and problems for our nation.
Mm-hmm. So when we look at what happened at the stadium, with Mok Nkomichi saying that Mr. Nelson Chamisa was duly bestowed President of the Republic of Zimbabwe, I think that on its own means a lot. So if we get that actuality, we're going to play it so that we can hear all of it. What, okay, going down the line, what do you think is going to happen now to the ruling ZANU-PF party? Are you guys going to meet over this thing to discuss it?
Whichever way it is. I'm a bit worried. Maybe the government is going to meet over the issue and make a decision on how to go about it, on how to handle it. Mm-hmm. But I'm a bit worried that if ever these guys are penalized for what they are doing, it is going to create problems, especially to the international community, because they will say Zimbabwe, they will sing their everyday song that they say Zimbabwe. In Zimbabwe, there is no democracy. And if they say that, then that will create problems for our nation. Mm-hmm. And problems for our country. And problems for our government. And as you can see, we are still struggling to mend the relationship between us and the other nations. And we are reaching out to those nations again. And at the same time, you can see what's happening in our country. This is going to send a very bad name to those people who are out there.
Regaindi ngoti mufeme vagaule dendo zvekuti mumboti taurira nerurimi rwama ine shona regaiti ngoverenga tinzwe kuti vatereri vari kuti chi nenyaya iyoyi Gibbs tina anzi tawana nyasha vandava anyora pashona Facebook anzi chiri kudikanwa nechekuti Zano PF ibvume kuti vakundikana paitwe nhaurirano nyika ifambire mberi then Sylvia Munundi baba hapana chakaipa apa anzi zvakambarongeka kutoita musangano wakanga watozviona kuti zvinoita then mumwana nze Dion Maposa anzi kungotaura zvedu dai yatonga hayo MDC nekuti zvinoratidza kuti ndiyo ingarapa urwere hweupfumi waparara kozoita mumwe anonzi Newton Kapfudza Ruva anzi ndokuti zvive nesimba rekuti Zano PF ibvume kuti nyika ifambire mberi tizore bhata mumwe wouyo regai ndimbonzwa kuna vagaule neshona kuti vagaule munoona sei zvakaitwa izvozvi neMDC musi wemugovera zvokuti vakagadzawo vachamisa mutungamiri webato kuti vange vari mutungamiri wevanhu. Vagaule regai ndikubati
inini ndinoshamisa chaizvo ndinoshaiwa zvokuti zvokutaura but nyaya iripo ndeyokuti isusu senyika tapedzerana nezvinhu zvamaelections nyaya dzakapinda kumakoti makakoti akabudisa kuti zvakamira sei tagamuchira izvozvi vamwe havana kugamuchira handizivi kuti nemhakei. But zviripo ndezvokuti iye zvino hatichada zvinhu zvakadai zvinokonzeresa mirizhonga zvinokonzeresa kusinganzwisisi kwevanhu kuti zvakamira sei kuti nyika iri kutongwa sei ndiani ari kutonga vamwe vachafunga kuti ndiye Chamisa ari kutonga kose zvaitika izvozvi iye Chamisa wacho zvinomubetsera nechii kubva ipapo sebato rake zvinovabetsera nechii ngavaumbe hurumende tione kuti vanogona kushanda here vakamira voga vechiita zvinhu zvavo zvakadaro but sokuona kwangu vanokonzeresa kudhivhaida vana vezimbabwe kuti tozopedzisira totanga kurwisana totanga iye zvino tine dambudziko hombe rokugadzirisa zviripo nyika yedu zvinhu hazvina kumira mushe sezvo vana vezimbabwe rakutambura latitei zano rokuti tibatane sezvo sarudzo yapfuura timboshanda pamwe chete tigadzirise nyika yedu zvinhu hazvina kumira mushe.
Thank you so much baba Gaule maita basa Gibbs ndangoti vadzokore zvavambotsanangura muchirungu neisindebele asi taane mumwe munyarikano wedu pachirongwa tavana national chairperson weMDC Muzvare Tabita Kumalo. Muzvare Kumalo tinogamuchirai muchirongwa tine urombo nhare dzadzichiti netsei
ndinotenda makadima Zimbabwe akanaka.
Aiwa tinoiba kuti vateereri vapenyu pamapinda muchirongwa manzwa vagaule vachitsanangura maonero avo nechiitiko chamakaita musi wemugovera munogona kubva mangotangirwa ipapo tichienda mberi.
Indoshamiswa nemazano vanondishamisa. Gaule ari kuvhura muromo kuti maZimbabwe ari kutambura ari kutambudzwa neMDC here vari kutonga ndanani handivana Gaule ndana EDP. Saka isusu taita sei makati vakati vakahwina maelections saka isusu mhosva yataapara ndeipi ari kutambudza vanhu ndiani vagaule musade kuona Harare pamusoro pebhimu muri mubhuruwayo hapana chamunoona pasi apa zvinhu hazvina kumira mushe kana muchiti imimi mune yese ndimi muri kutonga ndimi makahwina maelections saka muri kunetserei vanhu muchikona kugadzira nyika pamakapinda chete pakamabvisa mugabe nhamo yakatanga nanhasi tichiri munhamo zvikafu zvakudhura mafuta engoro dzemoto ari kushupa muzvipatara takutofa nezvirwere zvisingaurayi ari kuuraya ndiya handiti ndimwe saka isusu mhosva yatapara ndeipi kuenda kunopemberera kuti ane 19 years tichigwa nemimbavha dzezano izvozvo makapa 15 billion 15 billion tse nanga ne MDC taite i kodzero yedu iri pabumbiro romutemo takanyora nyitsamba kumapurisa tikavaudza kuti toda kupembera kuti tane 19 years dzakazvagwa se MDC mukatirambira rungani mukati ni matigoni kuti tonopembera because kwaita kolera tisi takabika kolera handiti ndimakakonewa kuti muone kuti maguta ari clean mvura dzatinwa dziri clean masuweji achiri kushanda here masuweji system yatinayo yakasiiwa nazimiti na 1980 nanhasi tapinda papanhembero isusu takupemberera kuti aiwa mwari watisvika pa 19 years tichigwa nembabva dzezani muti taparei hapana mhosi yatakapara isu musi wa 19 takaenda tikasangana nevana vemuzimbabwe vakativhotera vari kunyunyuta nenhamo yekutambura purezidendi akaudza vanhu kuti nyika yagwadza toitei vanhu vese mhomho yamakaona iyi kwete yenyu yekuzbc pamakatora patakagara pasteji mukasiya vanhu kwavo vanhu vakati gatipindei murodhi izvozvi purezidendi amisa vakati aiwa bodosi hazvimwewo ngatimbotendera zimbabwe yese iyi tombotatarisa kuti mamiriro ezvinhu akamira sei akakonzegwa nemi
muzvare kumalo ndokubatai muromo paita muteerera ari kupa chirongwa tinganetseka nenhare tinodzoka kwamuri izvozvi tinotenda ngobatai timonzwa vamanhanda makadii
nderepo makadi vajonga kwakadi kwamuri nezvizvarwa zvezimbabwe also back home in zimbabwe
tinoimba kuti vateereri nevamwe vese vapenyu taita rombo rokuti ndimaitawo muteereri wedu wekutanga kupinda muchirongwa tipei pfungwa dzenyu nemaonero enyu
maita zvakanaka ndoda kupindura baba avo vari kutauravo mukuru wemdc avo
wemdc ndimuzvare Tabita Kumalo baba vezano pf ndava belief gaule
va Tabita Kumalo ndoda kuti kwavari varume batsiranai naChamisa kuti mumukudze munyaya dzematongerwo enyika batsiranai nemukomana uyu kuti ramangwana rake rigova rakamira zvakanaka mukamukanganisa nenyaya dzemakaro muchifunga kuti ini ndimi makabata uta hunoita kuti zimbabwe izonakirwa ndinofunga kuti muri kudziya moto wamarasha zvamuri kuita izvi zvinogona kukonzera dambudziko mangwana mugova imi vokutanga vanotiza nokuti mune access rather than those mazimbabwen vanozvifambira zvavo vanotidzika vogozvisara vachitambura nyaya yamuri kuita iyi kana mukasaibata nounyanzvi hwakanaka inokonzera matambudziko mukati menyika ndanga ndichifunga kuti kana muine mazano akanaka okuti munoda kuvaka nyika hakuna mutemo unorambidza kuti bato riserebreke anivhesari yaro munobvumidzwa zvachose kuti muserebreke but munofanira kurangarira kuti maelection akadarika nometa munotora norurimi rwakaita sei the only advice that I can give you right now vatapita kumano and your team follow all the due processes endai kusadhaki endai kuau endai kana kuunited nation muchifollowa madue process zvamuri kuita izvi ndinodavira kuti mangwana do not regret this is my observation we are all zimbabweans neither yourself you are also a zimbabwean I would want to advise you advise aichamisa is very young 40 years who was born 1978 or 79 you need to be groomed up very well in politics amachuwe kana akamachuwa agogona kutungamirira nyika kana kuine maplans and I would want to say I put ahead today that there was an investment program yanga ichichiwa na president kuthe house those are the initiatives that
are we are expecting from people like you, wana vatabita kumalo, wana tendari biti, wana lukusibanda, wanani, all of you put your head together. And I always say, Mukarita is the only subordinate of the country. People will see you one day. Yes, Simbare will be Rimbura. Munopunga kuti ndive mune Simbare vanhu. Muchifunga kuti kuwanda kwanga vakaita vanhu kugwanzira stadium. Nemawandira manga makarita. Fine, there is no problem about it. That is a political part. Kune masupporters akawanda.
Maita basa va.
Put your country face.
Vamananda vaita basa zvikuru.
Dai nyika yenyu.
Maita basa. Maita basa regai titore tine mumwe muteereri. Hello. Hello. Hello, tine mumwe muteereri parunhare. Hello, kola.
Hello.
Yes, ndiyani uyu?
Ndiri vamoyo kugokwe.
Ah, muruda kukuluma, muruda kutaura, muruda kuspika.
Toda kutaura.
Ah, taura itinzwe, vamoyo kugokwe.
Ndoda kutaura, chokutanga ndoda kutaura nemuruma apedza kutaura uyu.
Vamananda.
Vamananda, vanoitei kuti kana vachitaura, vanotaura nekuti kwaikona, vanomusikira moto muziso. Nokuti zvinhu zvokugara vachitaura izvozvo ndo zvinokonzera tiri kutaura nenyaya yekuti kune vanhu 6 vakafa. Ivo vanoramba vachitaura nyaya yekuti iko vanhu vanozoona zvavanoona zvii zvinoonekwa. Kunze kwokuti vanhu tiri munyika ine demokirasi iri independence, kana vanhu vane zvavanenge vaita zvinongotaurwa mune zvakanaka. Ende ivo vakatiza muno vakaenda kusouth africa kwavari kugara kure, vari kutiza nhamo iri muno munyika. Saka ivo ende vanga vachitaura vagaule vari kuti ivo munyika mune matambudziko anofanira kuti tibatsirane akakonzerwa nei. Hatitaurei zvinhu zvekuti tivake nyika tose. Tinoda kuvaka nyika, kwete kuhundusirana kana kuti kuve tichidaro.
Aiwa,
hazvisiri izvo zvinofanira kuitiwa panyika iri demokirasi. Nokuti kana tikataura kuti Chamisa mwana mudiki ngatimupei mazano, ivo vanoda kuti adini. Ndo zviripo, kana munhu achiitawo zvaanenge achiita nepati yake, anenge achitogadzirawo nyika nerutivi rwake iko.
Aiwa, tinotenda Mr. Moyo, thank you so much.
Toda kuzvitenda. Ngava vaitaura zvinhu zvakanaka zvinovaka zvinobatanidza vana veZimbabwe, kwete kuti ari kuzvisikira moto muziso. Ndewei.
It's unfortunate kuti vamanhanda havachisiri panhunhare, tingadai tavati vapindure. Asi
vade mambo varega vatipindurawo, nokuti ndogara nchivanzwa muredhiyo vachitaura mavara anenge ekuvhundusira. Ivo vakatotiza munyika, kutiza nhamo vachienda kusouth africa.
Aiwa, tinoimba kuti tichakwanisa kuti tinge tichivadzosa zvakare pachirongwa vatipewo mhinduro, asi tinotenda zvikuru vamoyo. Gibbs, that's Mr. Moyo, he is calling from Gokwe, and he was responding to our first caller, Mr. Mananda, who called from South Africa. Mr. Mananda was urging the MDC to work together as a party and to shape Chamisa into a mature politician, because he thinks that he's not yet mature enough to lead the party. And he says what we are doing will cause problems in the future. That's where Mr. Moyo came in there. He says, why always threatening people? What will happen if you threaten people without specifying what exactly will happen and who will cause that problem? It's you now who is causing problems. You are inciting people. That's so that's from our two callers.
Izvile simile izvile kakhulu ngiyakhulu ubaba oqeda ukukhuluma lapha. Izvile kakhulu ukuthi utheni ikakhulu besithi yena ube vumelana nami ukuthi ethi yena asithini kathesi sifake namakhanda ethu ndawonye ngokuthi sithethe ukuthi ilizwe lethu silakheni siye phambili. Hatshi ukuletha into eziza kudala uhlupho phakathi kwempilo zabantu njengakhona okwenziwayo kathesi. Engikubala mina njengokuthi asiyali ukuthi abantu bakhululekile ukuthi bayenze noma yiphi into abayenzayo, kodwa but kune phela okuqakathekileyo futhi esimele sikulandele lokhona okumthetho nalesi awudalayo, imithetho eyiyebusilizwe eyiyemele siyilandele. Njalo kuthiweze sidinga njalo ukuthula sonke, kungakhathali ukuthi iliphi bantu, kwabandla ezombusazwe alethe ukuthula phakathi kwelizwe ukuze abantu basebenze
bekhululekile ibizwe labo liyephambili omunye nomunye abe nomlando kithi ukuthi la ibizwe lakhe liphumelele udubo lolo sikhuluma ngalo luphele udubo lolo lwenziwa ngabomo kithi ngabanye abantu kungakhathakile abantu bakhona bayokuzampiye kumba kwe-MDC izigangi zisikhona kuwo wonke amaphathi amasela akhona kuwo wonke amaphathi izikliwe zikhona kuwo wonke amaphathi abantu abari bathakathi bakhona kuwo wonke amaphathi ye le church bayatholakala abantu abanjalo
Yes.
So njengesizwe kodwa ngalesi sikhethi ukuthi asibambaneni njengoba ukukhokheli sibe kwazi ukuthi esikufunayo ukuthi impila kahle ebantwini eyibo esikhangela ukuthi sibakhokheli ngoba kula muntu ongakhokheli izihlahla abantu nase besifile bonke baphela
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke babagabule sicela ubambe khonapho so all what he's saying is that you know unity is very critical at this stage because Zimbabwe needs to develop and you know it doesn't have any time to do with these things that are being done by the MTC. So we've got a caller on the line. I think that is Ubaba Ndlovu. Baba Ndlovu, kunjani?
Yena siyaphila wabuke njani?
Siyaphila ibizo Baba Ndlovu.
Hayi Baba Ndlovu.
Yeah, Baba Ndlovu. Uyaluza udaba lapha so ubambile nki akungena kwa mphosi lakho ba.
Yebo, ngicela ukukhumbuza ukuthi ngike ngathi ngena kusala ngathi mina i-FCC angeke izile ukuwina ukhetho. Ngathi mina abantu abalandela i-MDC abaningi angeke baze bavote. Ngayilinganisa njengephathi kamalema. Umalema wagcwalisa i-ward seat kodwa sekuyavota abantu basesoweto abazange vele bamvotele. Okay. Ngingakumashonaleni futhi uma ngikhuluma ngemathebelele njengeyazi amsurprise mina abe-FDC yokuthi uma bethu barosha basho kuthile ngoba ngangisetapho 2 weeks angizange mbona ibhina imoto e-1 ebrandwe i-FDC mina lapha kithi angizange mbona ibhina ikhampeni e-1 ye-FDC ngakulesi sidaba ngitshela kuso nasekhaya elikhulu ngangithola amakhampeni ezane ukuthela and ipoint eyephuma kwi-raiser before ngikhumba lokho ngibona ukuthi wini kulesi sidaba engihlala kuso mina i-NP bavotele owezane i-council bavotele i-MDC into ababeyikhuluma bethi lowo muntu owezane abamfakileyo i-council ngeke sesimvotele awasamba namamisteko akanawo abazange bamvotela bavotele owe-MDC namanje uyesithethe lo baba and it's very good lo baba uyenza yonke i-subsize ithanda lapha esigabenzeni guys ipoint engiyizayo kusho ukuthi loko okuyenziwe i-MDC ngamadlwane njengoba uba udawulesisho into engiyicelayo mina njengomcabango wami mabangabahlukumezi mabayeke benjani abayazi into abayenzayo bekayitho nexlent ababathathe njengokuthi bayenza nje amadlwane wabo but inkinga abanayo engqondweni zabanye abantu izobaconfuse nothi bonke abanye bazobaconfuse but nothi bonke but into abayenzayo bayenza into engekho benokwesibili uma izani yabulalilisi ndina ngisafuna beyeke ukuthi umfomo wabulalilisi
Yeah, was there up to 10 seconds? What up? When you have 10 seconds, Katis?
Yeah. About the time you leave, the Muslims have started to see Daniel and the Jews are under Nova Delhi. Abant Ababu Savazan, they give up party, no matter what. Abazan, they find. No one for that Ababa Uyangako, and never to find another party. Umuntu namhlabe nobankomo awuzange ukufane nokumkomo sexually the total difference story lezi sokunalo
siyabonga Ndlovini siyabonga
baba yeke benjalo kuqhubeke ngale nto abayenza kodwa into ekhona mina I know ukuthi ezizinda bajiwa proper ukuthi yona lotho kokuroja sengaba baroja kwezi zinda kodwa mathibeleleni bajiwa ngaba wena khona
siyabonga
ngaba nje wakhona bajiwa proper
yes siyabonga Ndlovu ungathi yona kusasa baba
okay baba ngiyabonga
Yeah, so that is Mr. Ndlovu. He says the MTC, as he said in one of the shows here, was not going to win the elections. So he says, you know, the MTC never campaigned in a way that it was invisible, according to him. He says they didn't even have one branded car, meaning that in his area, he never saw them. So, but they voted for ZANU-PF, for ZANU-PF
because ZANU-PF had branded cars.
Listen to this. they voted for a ZANU-PF MP and an NDC councillor. So he says the election was free and fair there. So then at the end of the day, he says, what they're doing right now is child's play. They mustn't play with people's minds because this is going to confuse people. So maybe let's go to Umakumalo so that we can get some of these issues going.
Yeah. That's okay. Yes, Ms. Kumalo. Hello. Yes. Yeah, pindai.
Which language am I using?
Ah, kana chirungu so that tino share tese takawanda.
I don't know this because bani my audience.
That's okay.
Naini kana za two kita zisina baasa ndizwe madaka. Komuri kuchemei. Tonga isu. Why are you crying? Regai tite maumbuke. Ndedu. Inini tonga isu. So stop accusing us of all sorts of things when what we are doing is rubbish. Ageli ejele senza manjwane etu. Kandili kalelani. Wakua manjwane nga wetu. Ege laninsu wa isiwenze. Lineli tinela elani mwayo. Hambani pela levusa. Kalina lifuna sibu ya sizo wenzani. Njumu wali nari lineli sezi salueni. Lineli vusa. Tine umele sikuwenze iwini njewa senza manjwane. We must not contradict each other here. One moment you are telling us that let's put our heads together and wait as Zimbabweans. The next moment you are telling us that what we are doing is nonsense. So what exactly is it that you want us as the MDC to do? Secondly, we are a political party that is recognized in this country. And our role is to represent the people's interests who believe in our ideology. No one has a right to tell us that we should stop what we are doing and follow somebody else's ideology. No. It is within their rights. As much as ZANU-PF has got those rights. So tell us exactly what we are expected to do as a party. Mm-hmm. Since we are behaving like kindergarten, and at the same time, you want us to put our heads together. Which is which?
Thank you, Makumalo.
Now, before you go there, I think there are some people sending us messages. Mm-hmm. They are saying that our sound is not audible. They're not hearing us. I think there are about six people so far who are saying we've got a problem with our sound. So maybe our guys are fixing it on Facebook, this kind of a sound problem. Mm-hmm. So let's go and...
We have two callers. One is Vasa Manyemba. Makadi? Hello? Hello, Vasa Manyemba?
Hello, makasimba here.
Takasimba ngotiga nokuti queue yacho yavateereri inenge iri kuramba ichireba ngotiga vasamanyemba.
Zvakanaka ini ndiri kuda kubvunza vanhu vezanavo kuti zvavari kuchema kuti muchamisa uyu anonza kusagadzikana munyika. Aita sei ivo ndivari kuunza kusagadzikana kamunyika vari kuuraya vanhu vari nenzara nepfuti nezvimwe zvakasiyana siyana muzvipatara hamuna mushonga chichizvoita hazvina kupera. Kweyo vari kutadza nekuzvipa mhosva yekuti vari kutadza kutonga nyika vari vega ivo vari vari pamazimba. Uyezve ndaida kubvunza avo vanoti hanzi chamisa mwana mudiki. Anoita mwana mudiki munhu ane 40 years. Saka anaka ndeachemberesa here savamunangagwa kuti atonge nyika ivo vachitadza kutoitonga kwacho. Who is better off mwana mudiki? In fact, mwana mudiki wa definition ya mwana mudiki. Yanaitaurwa namananda inoda kutombonzikwa kuti kana achiti mwana mudiki ari kuti mutodhira muECD here chamisa munhu ane 40 years anogona kutungamira akatadza here vakambomupa here akatadza kutungamira nyika yacho ino yavanoti iri kurema. Isu takagara 2009 zvazvane zvekuti vanhu vemDC ndo vari kukwanisa kuunza upfumi muvanhu. Vanhu vese vakakwanisa kuziva zvavanga vasingazivi nekuda kweMDC. Saka ivo vanongoti dzvanyirira. Vachida kutitonga ivo vasina zvavari kutipa. Izvezvizvi mukatarisa vanhu vari kungotya vanorama mukutya kuti kana ukangotaura ufuma wakutozvinywa unotovata wakutodzvinywa usiku mumba. Saka tingati munyika here iyoyo yekuti vanhu vanotyisidzirana hanzi takarwa hondo. Hondo iye zvino haichashandi. Taikumbira vanhu vemasoja avo vakauya nana Chiwenga kuti please vamborega zvehondo. Hondo futi haiuyi nemari. Futi haina kutonga kwainoita because vachamisa havana kana
pfuta.
How many followers does he have?
Maita vasamanyemba kungoti taita vateereri vari parunhare vakati wandei. Gaiti tore mumwe tinotenda zvikuru tine mumwe muteereri ari kuUK. Hello?
Hello? Hello.
Yes. Ma chaurai ameno rimi ramu ra kushandisa.
Yeah, I can use Shonar English. Yeah.
Okay, and your name?
Mr. Mike.
Mkoma Mike, taurai tinzwe. Muriku UK, kupi kwacho?
UK, Nottingham.
Nottingham, okay, pindai mchirongwa.
Yeah, I just want to say, kuti, I think ZANU-PF is used to this idea of scaremongering, you know. There is a lot of, like, tactics that they want to use in order to silence the opposition. So all these speakers who are saying that, oh, Chamisa is looking for trouble and things like that, I don't get it. We can't understand where Chamisa is looking for trouble. All the time that the MDC is trying to do something, they try to follow the law. But they are always stifled by the ruling party. So we are sick and tired of a situation whereby those who are in power, the hoodwink, the war veterans and people like that, to instill fear in the people. That is all what it's all about, because they know that the MDC is a popular movement. So I don't buy the mantra that Chamisa is young. No. He's mature in politics. He started politics at a very tender age, and since the MDC was formed, he was there. And he's gone through the ranks the right way. He is now. He knows what he's doing. And he's got people who advise him. So if he is the people's choice, let it be. That is what democracy is all about.
Yes, Mukoma Mike, hanzi hamusikunzwikwa, ndofunga regai tikufonerai futi tiona kuti mishini yedu kuno kuyaikwa sei nekuti tiri kuona dambudziko rekunzi vanhu havasi kutinzwa. Regai tiona kuti vagadzirise munofonerwa futi izvozvi.
All right, okay, thank you.
Okay. Gibbs, we had two callers, but I think the problem that you were talking about.
The sound is giving us
I'm
problems.
Not sure whether they are hearing us now.
Yeah, so I'm told that they can hear the two of us, but not the callers. I think maybe we've got some technical difficulties that our technicians are checking right now,
okay.
And hopefully they're going to fix it. But so in the meantime, yeah,
we can read some messages from our
and
callers.
Tons of them,
yes. Viewers shown Facebook tine variku pinda mchirongwa kana kutera chirongwa chedu live. Tina mukomar anzi. Mkoma Jabu Ernest, anzi ZANU ngairege kufundutira zviri pamutemo we Zimbabwe kudemonstrator kana paine zvisiri kufamba mushe then vachitova anzi Chamisa mwana mudiki kuvakuru vari kuitei mubvunzo wakandwa na vachitova kozoti mukoma Edwin Machokoto anzi vachamisa munhu mukuru ko akati nyika inokutongwa neharawa chete ndiani kuita vamwe vari kutaiwa toda kupindwa muchirongwa tipeiwo tifonere vari kusana nhare dzavo kuita mumwe ari kuti hanzi ZANU PF supporter should go back to Zimbabwe hanzi please caller must go back to Zimbabwe first ozotaura he is wasting our time ndofunga vari kupindura kuna vamananda vafona vari ku South Africa ndo vamwe vanhu vatina opano ndofunga une vamwe Gibson unogona kutipa zvakare
ye kulo Sindisiwe Ndlovu oti ukhola lokati khuluma sekulokhuluma iqiniso kodwa kwamanje uyakhuluma lapho kuti asalizwa Dube kodwa ngithemba lokuthi xa usizwa kathesi ke Sindisiwe Ndlovu usithengisele ukusibhabhayiza njengalokhu engwezela khona faka khona ukana kuti qi sibona ukuthi uyasizwa kuhle uzokuya lo mind layer la uthi isound ayiseko Dube lo Decent Ndlovu kacheni la uyakhuluma sokuthi hey madoda singazi ukuthi isound yenu ihambe yangapi so abangizwayo kathi sinxa ngikhuluma khonapha ke sicela lisitshayele izipotoni lisitshayele ke ngama hearts into ezinjalo sibona ukuthi liyasizwa phela siyacela ukuthi unkosazana Dabita Khumalo lo baba uBelieve Gawule libambe khonapha ecingweni lingayikhatshana sazama ukuthi silungise imitshina yethu kuze sibone ukuthi abantu bayalizwa sibili siyathaba kakhulu ukuthi libuyele kuhlelo njalo lokuthi liyasebenza insuku zonke so for those people that cannot hear us we really apologize for this kind of inconvenience but if you are hearing me right now can you show me by you know displaying a hat or show us some kind of likes all those kind of things so that we be assured that we are actually talking to you so I can see here that there are likes there are you know all those kind of things. so osilethe bona ukuthi abantu bathi siyazwakala uOnet Ngwenya uthi yena azwakala Dube kuzobuya ke umbuzo ntini Dr. Gajeni babukele khona pake
taita mtereri vamananda vadzoswa pachirongwa ndofunga vane zvauruda kuti vapindure vamananda tinoti pindai muchirongwa asi mongoti ga.
Thank you very much for reconsidering my call as well. I did not mean to say Chamisa is very young to an extent that he can't rule. And I think I've said those who are around Chamisa, try to advise him, groom him up to know politics very well. Regardless that when MDC was formed in 1999, yes, he was a toddler. All I'm saying is not a threat. I'm talking reality. Today we've got a commission, Abajonga, that is investigating the reason why people were shot 31 July. Mm-hmm. You know, it was because by mistake, Kungo Taura, Sinani Maturo, Shakafara Nogut, Tabo, Tripo Tungamirira. Bear in mind, we are leading different people.
But Vamananda, let me interrupt you there. Is it a government policy that kana muna akanga ataura kana zvakaitika simso wa muri kurefer to musa 31 kuti vanhu vakanyunyuta nezvaitika then people get killed?
No. It is not a government policy, and I wasn't there, but I'm only talking from a different perspective here. I'm saying kutaura kwatinoita icho vanhu ngatitaurei tiine hurimitiso hunoita kuti tivake nyika. Tisataura zvinhu zvinopeseredzwa kuti vanhu vapokane mukurarama kwavanenge vachiita. Bear in mind, in politics we cannot always find people working together. Some people go the other way round, some people go the other way round. What I'm saying is zvanga zvisingafaniri kunge zvichidaro, but look zvakazongoitika. Mukati mevanhu vanotungamirirwa imomo mune vanhu vanoasesa the value yokuti kurwa kunobatsirei. Kana ndikaputa mudziyoni infrastructure iyi zvinobhenefita ani, zvichizodini mushure maizvozvo? Kune vasingatarisi nzira yakafanana naiyoyo. Ndangetiita zvakati vanoaita izvozvo.
Ndikupei mukana wamanhanda mupindurwe na Muzare Chavita Kumalo vanogona vanga vaine zvavanoda kupindura pamusoro pezvamuri kutaura. Muzare Kumalo, pane pamambo kupindura vamanhanda vaenda vapindurei vadzoka. Alo, Muzare Kumalo.
Halo.
Yes, ndachiti pindurai muteereri ari parunhare. Ndovamanhanda vamambopindura nguva yei vanga vamboenda asi vazofona zvakare kuti vajekese pavanga vachitaura pekuti vachamisa mwana mudiki.
Misa. Kana isisu zvatukuita sebato reMDC ari mahumbwe, komochemeiko? Regai tiite mahumbwe edu imomo tongenyika. Ende musati udze kuti Chamisa mwanana. Iwe pawakatanga kupinda basa wapinda wakura zvauri izvozvo. Tese takatanga tiri matineja. Saka munhu wese anofanira kupinda tichida tisingadi tiri kuchembera. Generation, pane generation inofanira kufeziwa. Ndo generation iri kupinda yana advocate Chamisa, muchida musingadi. Saka nyaya dzokuti tichitidzira izvi hazvishamise izvozvo vamanhanda. 1983 vanhu vekumatibhurirendi hapana zvavakaita, havana kuita demonstration asi makavauraya 20,000. Saka agara zvere mabasa enyu kuraya vanhu. Mwara yemanje manje musi wawani ogadzapa makauraya mwana achitsvaka 50 cents yekupaka mota. Mukauraya vanhu 7 imimi matiudza kuti matohwina maelection. Saka munhu anenge ahwina election anouraya munhu akamuvhotera pakai. Nyaya dzokutukana idzi hadzigadzirise upfumi hwenyika izvi. Nyaya dzokuti shoropodza idzi hadzigadzire upfumi hwenyika izvi. Takaenda kuhondo tinganouurayana zvokuti bheti tiurayana Smithi. Hamuna kugumisira maenda kuLancaster. Mamuchitsvagei kuLancaster kana muchiona kuti kuuraya vanhu kunobudisa mbundutsi. Musadaro. Zvina basa imi muchiziva kuti vana kuzimbabwe vari kutambura.
Ms. Kumalo, just one quick question here. So after this occasion that you did, like what Mr. Moken Komichi said, that Chamisa was bestowed as President of the Republic of Zimbabwe, what's the next step? Are you going to occupy the State House? Or what is this going to do to the people of Zimbabwe?
President Nelson Chamisa was bestowed as the people's president. Kinema president tu munyika muno. Pana president akagadzwa nezek ne constitutional court.
Mhm.
Izvo zviri kuti tina president ari kugadzwa nevanhu vakamuvotera. Ende andifungi kuti mhosva iyoyo. Nezvo munozva ndochokadi chacho. Asi chakakosha ndechekuti hazvinei kuti takaita anniversary tikagadza tikadii. Tiri kuzano yavuraya nyika. Kunoku vari kutituka. Rimwe ruoko rungu kuti aiwa ngatishandei tose. Chamuri kuda ndechipi kuti tigadzirise nyika iyi?
Yes, yakuzomakumaro sitoribambe konapo. Izokutoke sito baba kureason. Masiza icingweni. Singakai kuba ugaudi. Baba Masiza kunjani? Baba, reason Masiza uyangizwa?
Yebo, ngiyakuzwa baba.
Ye, nandutaba konapo pose lakho
baba. Baba.
Ye, ungathi ngodaba lolwesixoxa ngalo lamhlanje.
Udaba lwe-commission.
Hayi, lolu ludaba lokuthi umnumzana uChamisa ibandla lakhe lathi usengumongameli welizwe leZimbabwe, usengu-people's president khonapho sesibambe esidukini laye. So ungathi ngakhonokho?
Indlela engibona ngayo ibandla le-MDC alliance angilaqembu mina engililandelayo njalo into eyenziwa yizanu kangihambisani lawo kodwa lokho sokwenziwa ubaba uChamisa ne-MDC alliance kubukeka sokuyikudala izinyushunyushu zelizwe lokungasi-system yomthethosisekelo yelizwe kathi bona njengabantu abafundileyo uma esibhoke siba ngumongameli ekubeni inkantolo enkulu yalichitha udaba lokuthi iZANU-P F yarobha ukhetho yathi yona ukhetho lwahamba kahle angakwa nguye uyileyo. Yena uma esekwenza lokhu esekwenza eseyephula umthetho sisekelo kakubonti uzafaka yena ejele lohambisana labo ejele kungeke kube khona ilizwe kumbe kungeke kube khona umthetho ongamkhulula kulokhu ngoba uyabe esephule i-constitution yelizwe. Ngikubona ngathi ufuna ukudala izinyushunyushu nokufaka abantu ejele ethi ma ingena ejele besengena labantu.
Siyabonga.
Ubukeka kuyinto engekho kahle ukuthi aluba uyenzile bekumele ukuthi ayenze olunye uhlelo lokupressurize iZANU-P F ukuthi ibumbe uhulumeni wobumbano, hhayi lezi zinyushunyushu osezidala kathesi.
Siyabonga kakhulu ungadinga kusasa baba Masiza.
Ngiyabonga kakhulu baba.
So he says he's totally against what the MDC did and he says Nelson Chamisa and his party actually broke the law. Mm-hmm. So he says they should have followed the law and maybe things are going to go right. So
okay, I think we can bring in Mr. Believe Gaule.
Yes.
Mr. Gaule, can you respond to what Ms. Kumalo has said and all these other callers?
Yes. Ndiza qala ngithi mina okwakuqala konke lokho sikukhangeleyo sikubona kuyukuthi uMakhumalo belinganise sithena sifuna siyenzeni. Yesithinezenze amadlala iphinde lethi sakufikeze ndawonye. Hayi, umntwana uvele enxa ephambanisa uyakhuzwa. Ethe ngakhuzwa ukuthi hayi lokhu kodwa sibona ngani ulahlekile laphana. Uyabe engalashwa, uyabe eqondise selulekwa. Ndabe yabedingakala, akula mntwana ongadingakaliyo, uyadingakala. Umntwana enxa ekhuzwa uyakalashwa, uyabe azama ukuthi ufakwe endleleni. Hayi, lokho kwenza ayisikho. Lakhe sibona kungasiphambanisela inhlelo zethu. Kubonisana okuyikho kuqondileyo ukuthi sibonisane kuthi singathethisani. Siyabe sithengisana nje kusho ukuthi hayi, njengesizwe siyadingana sibe mhlawumbe isikhathi ukuthi sibambane njengabantwana beZimbabwe sibe ndawonye. Kokungakhathalekile ukuthi amabandla kudlulile isikhathi sokhetho. Isikhetho soludlulile asifakene amakhandidati ndawonye. Kodwa lokhu sokusibisele emuva ekhethweni. Xa abanye abantu sebesephula umthetho sebesithi bona bafaka upresident bangamgaxa upresident abantu besebethiho kuthi ilizwele lisele president ababili abantu sebesenza njani abantu bephambana emakhanda. So ngezinye indlela akulunganga khonokho ikusiphambanisela inhlelo zethu siqeqa phakathi kodubo oluningi. Abanye bathi bona kathi lina indaba lesithi udubulo lolukhona udubulo lwadala yinto sonke elizweni leli abantu babesithi bona ezibabha kula kuthula akuye ama-sanctions landana lakathatha ama-sanctions akhona lokhu ekhona manye alokhu engashushwanga kodwa kunjalo asibeli ndawonye sibonakale sisebenza ndawonye ingaphandle leyi eyiyesikhanya sisincedise ibi sisebenza lathi ngendlela enjalo kutaurela abantu bezimbabwe nathi into ezokuthi ngathi bathaneyi semuri yezimbabwe tirege kuwisana nenyaya yokuti azvigaro vanhu vanofarira kuti vave ndivo vanotonga haiwa nguva yacho itasvika ngati pane nemukana zvemaelections zvapfuura ngati batsanei tifambe pamwe chete at the same time I would want to say Zimbabwe is a democratic country and Zimbabwe is a multi-party state that is enshrined in our constitution but Zimbabweans let's come together let's work together let's put the elections behind our back and move forward and to build our country this is exactly what I would want to appeal to all Zimbabweans to put their heads together to crystallize their ideas our major problem that we have now is our economy that is in shambles so we need to put our heads together and work together as a nation
Thank you so much ngiyabonga kakhulu Gibbs
yeah Ms. Kumalo can you respond to what Mr. Kaole is saying
Comrade Kaole we are not your kids you and me are politicians so don't tell us that if a child does something wrong the elderly must discipline them who told you as ZANU-PF you are the big brother so please don't trivialize us respect us as part of government in parliament and I think we deserve that respect it is our constitutional right to be politicians and to be the opposition It's enshrined in the constitution. So I think it's important that we respect each other. And then on the question of that, there were sanctions. Comrade Kaole, go and read the Zedera. You killed the people in 2008. And the Zedera came because of the violation of human rights. So don't accuse us of enacting Zedera. We are not members of parliament for the United States. We are members of parliament for the Republic of Zimbabwe. And the Zedera was enacted in the USA. So please go to Google and check Zedera and read. And we are not fighting for no position. What position did we fight for? All what we did, we celebrated our 19th anniversary. And I don't see what is wrong with that. And we have no powers to stop people from speaking. We have no control of the mob. And anyway, if you want us to unite, you want us to unite and do what with the current economic meltdown in this country? What is it that you are saying? Don't you mince your words.
Yeah, thank you, Ms. Kumalo.
What is it that you are expecting the MDC to do?
Thank you, Ms. Kumalo. Let's hear Mr. Kaole.
No. Okay. He also said in three languages, I must also speak.
Go ahead, Ms. Kumalo.
Kaole, asoba ntu avako tina. Si sonke humba ngazwe. Also baba wethu wena hayibo ukuzani and abula mntu akutshela ukuthi ngomkhulu cela uhloniphe lilungile lethu elikusekelo sombuso ukuthi senze zomba ngazo
umuntu
omdala
izigera
ibethwa ngayithi labulala abantu ngo-2008 labulala abantu nge-Bookground lalifithi kuyaphetha ngani
10 seconds ngesishona khonapha isihlelo soluphelile
kaole uzathi uze ukuthi tilivana isu se-MDC awusi mkoma iwe
Thank you so much, Ms. Kumalo. Thank you. Thank you so much, Ms. Kumalo. We appreciate that you came into the show today. Siyabonga makhulu. Siyabonga kakhulu. So I wish to say thanks so much to our guests this evening, Mr. Peter Kumalo of the MDC led by Nelson Chamisa and Mr. Pilif Kaole of ZANU-PF.
Mm-hmm.
So I think today we're done.
Yes.
Thank you, Zimbabwe. Bye-bye.
Yes, also, vateereri Gibbs vanga vakatoita nhare tichipisa kuti vapinde muchirongwa tinotenda vese vakwanisa kufona nevakundikana kupinda muchirongwa ramai muchititsigira jonga kandemiri ndozita rangu chitimurare zvakanaka.